Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Nosangana zvakare manero anasi uri musi wechina kurume 4 2021. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vanhu havagamuchire zvozvinyowani nguva imwe chete. Vari pamwe vanokurumidza kuya vamwe vanononoka. Ngatiregei kumanikidza vanhu vasati vada kubayiwa nhomba. Vachabvuma havo, vachagamuchira paphase 2, paphase 3 ipapo. Ezvino ngatimbobayai vari kuda.
Vanhu vashoma vanobayiwa nhomba muchikamu chekutanga chaifanira kunge chakapera nezuro.
Sangano wedu weZANU-PF wakaita contract nevana vemunyika yeZimbabwe muna 2018. Zvinongova zvakabva muna 1980 kuti kana tichinge takunda musarudzo tichaita 1 2 3 4 5 izvi nezvizvi tichibata apa nepapa kuti tizame kugadzirisa nhau dzeupfumi.
ZANU-PF inoti iri kuzadzikisa zvakawanda zvayakavimbisa musarudzo. Masangano emadzimai okurudzira kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vadome mudzimai kuti atore basa rakasiyiwa navakembo Mohadi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chikamu chekutanga chekubaya nhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 icho changa chifanira kupera nezuro chiri kuenderera mberi zvichitevera vanhu vashoma vakazvipira kubayiwa nhomba iyi. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vakafanobata chigaro chemukuru mubazi rezveutano mudunhu reMashonaland and West, Dr. Tapiwa Dliwayo, vati kunyange urongwa hwanga huri hwekuti chikamu chekutanga chiitwe mumazuva gumi izvi zvakatadza kuitika. VaDliwayo vati vari kuenderera mberi vachibaya vose vaitarisirwa kubayiwa muchikamu chekutanga kusvika vapera. Asi mumwe chiremba ari kuona kufambiswa kuri kuitwa chirongwa chekubayiwa nhomba kuti chiri kufamba zvakanaka here mudunhu reMashonaland and West, Dr. Paradzai Mudzengerere, vati havasati vave kuziva kuti voenderera mberi nekubaya vanhu vanofanirwa kubayiwa muchikamu chepiri here sezvo pasina shoko ravati vawana kubva kubazi ravo. Dunhu reMashonaland and West raitarisira kubaya vanhu zviuru zvishanu nemazana matatu negumi nevatanhatu, asi rakakwanisa kubaya chiuru chimwe chete nemazana namapfumbamwe nevapfumbamwe muchikamu chekutanga. Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vati kubayiwa nhomba kuchiri kuenderera mberi nyika yose, asi vati havangataure kuti vanhu vakabayiwa vashoma pane vaitarisirwa here sezvo vasati vave nemanhamba enyika yose.
Vanhu vari kuenderera mberi nekubayiwa izvozvi zvatiri kutaura. Tabeta pa weekend vanhu vachiri ku vanhu vachiri kubayiwa.
Handisandaona handifungi kuti ndingapindira njiti vashoma.
Handisandatarisa nhamba kuti ndiqualifya kuti vashoma. Azvozvo ndatarisa masetisana ese tobatanisa kuti vese vavangani.
Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vaimbova gurukota muhurumende yebatanidzwa, Dr. Henry Madzorera, vanoti vanhu havafanirwe kumanikidzwa kubayiwa, nokudaro hurumende inofanirwa kuenderera mberi nekubaya vari kuda kubayiwa chete.
Vanhu havagamuchire zvozvinyowani inguwa imwe chete. Paripa mwano kurumiza kwe wa mwano nonoka. Gatile kie kumanikiza wano asatuwa na kubayi wanomba. Vacha vuma avo, vacha gamchira pa phase 2, pa phase 3 papo. Zvino, gatimbo bayai vari kuda. Saka kana mapedza kuda mopapo vese, ma frontline workers varuda kubayiwa. Endaizve kuchinano chepiri mobaya maenda ku stage 2 yenyu. Tenda kufase 2, phase 3, chingo daru. Chapeza tabaya vanvese.
Dr. Mazorera, vanoti semaonero avo, zungango daru kuti avo varikuramba kubaiwa, varikuda kubaiwa imwe nomba, isire ku China, saka nokudaro vanofanirwa kupiwa mkana wavanoda.
Ndiye kuti vamwana kunangu vasingade kubaiwa nomba yeku China, asi vachida kuzobaiwa dzimwe dzichauya kana yeku Russia, Sputnik 5, kana vana Johnson and Johnson, kana yazouya, nezvimwe zvakadero, tichiona vamwe vachipindira kuti vachibaiwa. Saka ngati tambanudzei maoko edu nemoyo yedu tigamuchira vanhu vese nepfungwa dzavo vachibaiwa fezi imwe neimwe zvavanoda kubaiwa iwo.
Vachipa urongwa hwekuti ndiana anobaiwa muzvikamu zvitatu, mukuru anoona nezveurongwa hweCOVID-19 Task Force Dr. Agnes Mahomva, vati muchikamu chekutanga chine urongwa huviri kana kuti 2 stages. Vati chikamu chekutanga ndicho change chichibaiwa vashandi vanoshanda nevanhu kana kuti frontline workers, change chichifanirwa kupera nezuro chiri kuenderera mberi kusvika vose vanofanirwa kubayiwa vabayiwa. Dr. Mahomva vati chikamu chepiri muchikamu chekutanga kana kuti stage 2 ichange ichibayiwa vabvezera vave nemakore makumi matanhatu kana kudarika, vasungwa vane zvirwere zvinovanetsa pamwe nevapoteri vanogara munzvimbo dzakatsaurwa kana kuti marefugees. Chikamu chepiri chichabayiwa nomba vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro navose vemuzvikoro, uye chikamu chechitatu chinova chekupedzisira chichabayiwa vose vasiri panjodzi huru yekubatwa nechirwere checovid-19. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu zviuru zviviri nemazana masere nemakumi mapfumbamwe nevatatu vakabayiwa nomba nezuro, izvo zvakasvitsa vanhu vabayiwa nomba nyika yose pazviuru makumi maviri nezvinomwe nemazana mapfumbamwe nemakumi manomwe kana kuti 27,970. Vanhu vatanhatu vakafa nechirwere checovid-19 nezuro, ukuwo vanhu vatsva makumi matatu nemumwe chete vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Mukusvika mukupera kwezuva ranezuro, Zimbabwe yanga yave nevanhu chiuru nemazana mana nemakumi manomwe nevasere kana kuti 1478 vafa nechirwere checovid-19, ukuwo vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru makumi matatu nezvitanhatu nezana nemakumi manomwe nevapfumbamwe kana kuti 36,179. Vanhu vachiri kurwara nechirwere ichi vava chiuru nemazana matatu nevapfumbamwe, zvichitevera kupora kwevanhu zviuru makumi matatu nezvitatu nemazana matatu nemakumi mapfumbamwe nevaviri kana kuti 33,392. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunura Ijena.
Nasi Studio 7 iri kuenderera mberi ichitaura nevatungamiri vemapato ezvematongerwo enyika, uye vakuru vakuru vemapato aya nezvemamiriro akaita zvinhu mumapato avo uye munyika. Muhurukuru yedu yanhasi tiri kutaura nemukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko Muzanu PF vatafadzwa Mugwadi, avo vari kuramba mashoko ekuti chinangwa chavo ndechekuda kukanganisa vanopikisa zvikuru veMDC Alliance, kwete kuzadzikisa zvavakavimbisa musarudzo dza2018. Tatanga nekubvunza vamugwadi nezvenhengo dzeMDC dziri kuenda kubato ravo.
Tambira nemhururu nemiridzo nechikwengu kuvauchirira nekuvaomberera, nokuti vana vari kudzoka kumba kwavo, nokuti ZANU PF ndiro bato dei ranga riri gomo, tingatoriti ndiro nyanga mountains muZimbabwe. Ndiro bato romunhu wose zvake wemunyika yeZimbabwe, nokuti parakarwira usununguko nekodzero yokuvhota harina kurwira vanhu vanosapota ZANU PF chete aiwa, rakarwira munhu wese wemuZimbabwe. Tinotarisira zvekare kuti ruzhinji neruzhinji rucharamba ruchiuya kumarural areas kumisha uku, ruzhinji rwuri kutambirwa nemaDCC edu hatikwanisi kuzvitaura hedu nokuti vazhinji vacho vari kuzviita munguva ino yelockdown vachidzoka kumba. Ava ndevamwe vakuru vabva mubazi renational executive remdc alliance nemdct yavamonzora vachiuya bato reruzhinji rwemasi yezimbabwe ruzhinji rwemuzimbabwe.
Asi vanopikisa ava vari kuti vari kubuda mumapato ava ava vanenge vari kuenda kuZANU PF kuti vakwanise ivo kuzvisimudzira pache zvavo nemhuri dzavo. Kune chiriko here kuZANU PF chekuti vanhu vangada kuti vange vachibatana nebato renyu?
Vari kuona mabasa akanaka ari kuitwa nomutungamiri wenyika. Vari kukurudzira vamwe vavo zvakare kuti kuZANU PF chete ndiko koga kune donzo rokusimudzira nyika nebudiriro.
Vamwe vanopikisa vari kuti ivo vamugwadi ZANU PF yakasimbira pamuromo sepinjisi yakavimbisa zvinhu zvakawandisa musarudzo, asi iri kutatarika kuzadzikisa zvayakavimbisa.
Musangano wedu weZANU PF wakaita contract nevana vemunyika yeZimbabwe muna 2018, zvinongova zvakabva muna 1980 kuti kana tichinge takunda musarudzo tichaita 1 2 3 4 5 izvi nezvizvi tichibata apa nepapa kuti tizame kugadzirisa nhau dzeupfumi hwenyika, nhau dzekugadzirisa nyaya dzesimba remari yedu. Izvozvo hazvidi kuti nditsanangure nokuti munongozviona masimbiro akaita dhora redu zvichienzaniswa neus dollar. Takavimbisana nevana vemuzimbabwe kuti tichagadzirisa nhau dzomugwagwa kuti mugwagwa yedu ienderane nemigwagwawo iri kumacompetitive countries kuti zvigokwanisa kukama kana kuunza mainternational investors vanouya nemari munyika kuti vagoita mainvestment mumaindastry yedu. Tiri kuona migwagwa yakafanana naHarare kusvika kuBelt Bridge ichigadzirwa. Takataura isu semusangano kuti tichagadzirisa nhau yefundo yedu kuti fundo yedu isangova fundo yokupa vana madegree asi kuti igova fundo yokugadzirisa matambudziko ari munyika inonzi problem solving.
Zvii zvaitwa ipapa?
Ndokusaka taane mainkubation hubs, mainnovation hubs kumaunivhesitis, kumapolytechnics, kumateachers colleges.
Ko pakuvandudza zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika?
Izvozvo takazvigona tichibvisa mitemo yaikanganisa vanhu kuti vainjoye kodzero idzi dzinosanganisira kuvara political party yaunoda, kuita zvaunoda munyaya dzezvematongerwo enyika. Kunyange zvazvo tichikurudzira kuti aiwa ngatizviitei murunyararo kwete mumhirizhonga, ngatisaabhuse marights aya. Takataura isu kuti ngatibatanei senyika, kana tikapinda mumasimba tikaramba tiri mumasimba tichabatanidza vanhu kubudikidza nekukurudzira hurukuro senzira yekupedza gakava munyika. Tinayo Poland.
Asika vanopikisa vari kuti hurumende yavamunangagwa iri kutonga nedemo, ndokusaka iri kuramba ichitemerwa zvirango neAmerica, EU, Britain nedzimwe nyika.
ZANU PF haingakwanisi kutyora kodzero dzayakarwira. Tisu takadzidzisa vana vemuZimbabwe sehurumende, semusangano weZANU PF, kuti kune kodzero dzevanhu.
Mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi vachitaura vari parunare muHarare. Mangwana tichanzwa kubva kumutungamiri webato reNational Constitutional Assembly muzvinafundo Lovemore Maduku, uye nemusi wemugovera tinenge tiine mutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nezuro vakawedzera zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru muhurumende yeZimbabwe pamwe nemamwe makambani negore vachiti kodzero dzevanhu dziri kuramba dzichityorwa. Kunyange havo vaBiden vasina kudoma nemazita uye kutaura kuti vanhu vangani vari pazvirango izvi, gore rapera Amerika yakawedzera zvirango izvi negore pavanhu pamwe nemakambani 141 kana kuti 141 kusanganisirawo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. VaMnangagwa nehurumende yavo vagara vari kukurudzira kuti zvirango izvi zvibviswe vachiti zviri kukanganisa raramo yevanhu muZimbabwe. Studio 7 yakundikana kubata gurukota idzva rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFredrick Shava, kanawo gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa. Asi gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti havana kushamisika nedanho ravaBiden iri nekuti hurumende yeZimbabwe haina zvairi kuita mukugadzirisa nyaya dzekodzero dzevanhu.
Matanho emukuru weAmerica vaBiden haashamisi zvachose nekuti taiona mviro dzacho. Nenyaya yekuti hurumende yeZimbabwe yainge yavimbisa kugadzirisa nyaya dzekodzero dzevanhu muZimbabwe asi hazvina kuzoitwa. Yainge yavimbisa kuvandudza mitemo kusanganisira mitemo yesarudzo. Zvese izvozvo hazvina kuitika. Nekudaro hatina kushamisika zvachose tichiona kuti America yawedzera zvirango kune vanhu vari kunzi ndo vari honzeri dzemhirizhonga nekutorwa kwekodzero mukati menyika yeZimbabwe. Kusvika pava nekugamuchirwa nekuchengetedzwa kwekodzero muZimbabwe ndokutiwo zvirango izvi zviri kuvanhu zvitupfunurwe. Zvese izvi tanga tichizviona zvichiuya tikaedza kuyambira vamunangagwa nemakurukota avo kuti mushonga wengozi kuiripa gadzirisai nyaya dzekodzero zvirango zvibiswe, asi hapana akateerera mashoko eyambiro aya.
Tinoona kuti hurumende yeZimbabwe iri kuti iri kuita zvose zvainogona, uye vanoonawo America sekunge itori imwe yenyika dzinotyorawo kodzero dzevanhu asi inoda kuranga dzimwe nyika. Munoti ine maonero aya?
Hachisi chokwadi zvachose kuti hurumende yeZimbabwe iri kuzadzisa nyaya dzekodzero. Tinoziva kuti yakavimbisa asi haina kuzadzisa. Topa semienzaniso nyaya yevanhu vakapfurwa nemauto nemapurisa muna Nyamavhuvhu wa2018 pakagadzwa sangano raitungamirwa navava Mohlande. Ndakataura pachena kuti vanhu vakaita izvi ngavasungwe vamiswa pamberi pematare edzimhosva, uyezve mhuri dzine vanhu vakapondwa nevakakuvadzwa dzipiwewo zvikwanisiro. Zvese izvi hazvina kuitwa. Nyaya yekuvandudza mitemo haina kuitwa, uyezve tiri kuona kuti vanhu vari kuramba vachishungurudzwa, vamwe vachipambwa, vamwe vachirohwa vachiti vakafira mberi, vamwe vachikandwa mumatorongo. Munhu wese anoziva kuti muZimbabwe ndepapi pari kutyorwa kodzero. Saka hurumende yeZimbabwe haisi kutaura chokwadi. Chokwadi ndechekuti zvinhu hazvisati zvanaka pamusoro pekodzero mukati meZimbabwe.
Zvinosiya papi iyo hurumende yeZimbabwe iko kuwedzerwa kwezvirango? Tichionawo kuti vamwe vakawedzerwa zvakare neEuropean Union mazuva mashoma adarika.
Izvi zvinongoreva chete kuti muromo hauzarirwi nerwizi. Zvoreva zvekuti hurumende yeZimbabwe ngairege kufunga kuti ingahwanda nemumwe kana kunyengedza pasi rose, nekuti vanhu vari kuona zviri kuitika.
Avo vanga vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vachitaura vari parunare kuBritain naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvirango izvi zvakadzikwa muna kurume 2003 nevaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaGeorge Bush. Asi hurumende yeZimbabwe inoti zvirango izvi zvakatemerwa nyika mushure mekunge yatora ivhu kubva kuvachena ichipa vatema. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo uye vanoona nezvedzidzo mudunhu reHarare mubato reZANUPF vaGilbert Mponda. Totanga nekunzwa kubva kuna vamuponda.
Pane zvinoda kuti zviitwe kuvandudza mitemo nezvimwe kuti Zimbabwe ipinde musarudzo dzakanaka dzejechetere dzisina mhirizhonga mugore ra2023, chekutanga zvakakosha kuti sangano reZEC vatungamiri varo vange vari vanhu vanogamuchirwa nemhuri yese yeZimbabwe, uyezve nemapato akasiyana-siyana ezvematongerwo enyika, kuti vanoita basa ravo vakamira pachokwadi samutongi gava maenzanise vasina kwavakarerekera, uyezvewo kubisa mauto ari mukati mesangano reZeki vachiri kushandira kuchiuto. Nekuti kuvapo kwemauto muZeki kunoita kuti basa reZeki risaremekedzwe, uyezvewo mimwe mitemo yese ingaitwa ngazviitwe paine kutenderana nekuonesana venewo mapato ezvematongero enyika akasiyana-siyana, kwete chete kungoti zvinenge zvataurwa neZeki ndozvonzi zvinoenda mberi. Patiri iko zvino, kana kuri kunzi nyika yeZimbabwe yaenda kusarudzo nhasi, zvinenge zviri pachena kuti hapana mutsauko pane sarudzo dzakaitwa muna 2018 kana 2013 kana 2008. pachiri nebasa rinoda kuti riitwe kugadzirisa mitemo kuti pave nejetetere vemasaisai vekutepfenyura vatepfenyure vakamirira mhuri yese yeZimbabwe kwete kurerekera kudivi reZANU-PF.
Pindurai tinzwe vamugwadi.
Zvagaro zvinozikanwa kuti pose panoita sarudzo dzose dzinoitwa nejekerere munyika yeZimbabwe. Mapato anopikisa achishanda nezvipoka zvamaorganization anoti akazvimirira oga anoti civil society vanoshanda pamwe chete kutsoropodza sarudzo idzi. Vanoshanda pamwe chete kuti vafurirane nekunyengerana kuramba zvabuda musarudzo. Vanoshanda pamwe chete kubatana nenyika dzekumadokero kutsoropodza sarudzo dzinenge dzaitwa muno munyika yeZimbabwe. Izvi vanozviita vaine chinangwa chekuti zvirango zvoupfumi zvakatemerwa nyika ino zvirambe zviripo. Saka nyaya yavo hainei nekuti sarudzo dzaitwa nejekerere, haisiyo kuti sarudzo dziitwe pamhene. Nyaya yavo ndeyekuda kuti zvirango zvoupfumi zvirambe zviripo nokuti ndo zvavanotemba nazvo. Zvirango zvoupfumi zvakaiswa vachitarisira ivo kuti zvichaita kuti vana vemuZimbabwe vaomerwe vamukire hurumende yavo yeZANU-PF, asi izvi hazvina kuitika. Saka hazvitishamisi vatungamiriri vezeki vakaita sana Mai Chigumba vose vanozikanwa kuti vanhu vanoshanda vasina kwavakarerekera, vanhu vanoshanda basa ravo rinova basa rinorwadza kwazvo kuti riitiwe, asi vanoriita namazvo vachiitira kuti utungamiriri hwenyika hunge huchiratidzira zvinenge zvakabva kuvanhu. Tine utungamiriri huripo hwebato redu reZANU-PF, asi pose kunyange pavanodyiwa sarudzo havabvumi vanhu vemDC, havabvumi nevemacivil society ava kuti vadyiwa musarudzo.
Vamavhinga, todzoka kwamuri.
Sarudzo dzakaitwa muna 2018 vanhu vazhinji mhuri yeZimbabwe yakaona mauto achidirwa mumigwagwa musi wa 1 August achipfuura vanhu vanodarika vatanhatu vachibva vafa ipapo. Zvese izvi zvakaitwa muzita rehurumende. Ndo zvatikutaura kuti kana mauto achipinjira nenzira dzakadaro mune zvematongerwo enyika, hapana jechetere rinenge riripo nekuti kune vamwe. Nyaya iri kutaurwa navamugwadi tafadzwa yekuti kune zvirango zveupfumi hachisi chokwadi. Zvirango zviripo zvakatemerwa nini? Vanhu vashoma shoma vanotungamira kudivi reZANU-PF vaitungamira pane zvekutyorwa kwekodzero.
Vamugwadi, petai chirongwa chedu.
Tinozviziva kuti nguva ino January, February, March inova first quarter of the year ndo panogara dare reUnited States of America rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika richizama kuwedzera zvirango zvoupfumi panyika yeZimbabwe. Tinozviona zvichiitika izvozvo, ende hazvitishamise kana nyaya idzi dzodzokororwa nekuti nguva inoiyi vanenge vakamirira kuti zvirango izvozvo zviwedzerwe kana kuti zviiswe sezvavari kufara nazvo. Kana zvaiswa muchaona vanyarara nyaya dza 1 August. Apa tinoziva kuti what they are doing is an attempt to lobby the new president of the United States of America, Joe Biden, kuti varambe vakaomesera nyika yeZimbabwe vasava nemukana wekuchinja policy onzimbabwe kana kubvisa zvirango zvoupfumi.
Mutedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo, manzwa zvakare kubva kumukuru anoona nezvedzidzo mudunhu reHarare bato reZANU-PF vaGilbert Mponda. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru veparamende yeAmerica vakambomira kuita musangano yavo yainge ichifanira kuitwa padare reCapitol Hill muWashington DC zvichitevera yambiro yekuti pane chikwata chevanhu chiri kuda kurwisa dare iri. Nhasi ndiro ranga riri zuva ranga richitarisirwa kuti izvi zvichaitika sekuburitswa kwazvo neKinon inonzi nevamwe inopfurikidza mwero inogara yakaburitsa mashoko asina umboo ichitiwo nhasi ndiro zuva chairo rekugadzwa zviri pamutemo kwevaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump, kunyange hazvo vakakundwa musarudzo navaJoe Biden. Urongwa weWorld Health Organization wekuendesa mushonga wenhomba yeCovid-19 kunyika dzemuAfrica huri kuitwa zvechimbi-chimbi, uye pane chiratidzo chekuti nyika idzi dzichange dzawana nhomba dzekubaya vanhu vose mukupera kwegore rino. vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muAfrica yose vasvika pamamirioni matatu nezviuru mazana mapfumbamwe uye vafa vari zviuru zana nezvina kana kuti 104,000. Mukuru weWHO muAfrica vaMasidiso Moeti vanoti nomba mamirioni gumi dzaendeswa kunyika gumi neimwe svondo rino. Mamwe masangano anomirira kodzero dzemadzimai munyika ari kukurudzira kuti basa rakasiyiwa navakembo Mohadi mushure mekupomerwa mhosva dzeupombwe ripiwe kumudzimai. Mutungamiri wesangano reIdentities Media Muzvare Nyari Mashaya Mombe vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanofanira kudoma mudzimai semumwe watedzeri wavo sezvo bumbiro remitemo wenyika richikurudzira kuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nemadzimai. Musangano wepagore weZANU-PF wakaitwa mushure mekushaya kwevaimbova mutedzeri wemutungamiri wenyika vaJoshua Nkomo wakabuda nechisungo chekuti mumwe wevatedzeri vemutungamiri wenyika anga ari mudzimai. Izvi akaona amai Joyce Mujuru vachipiwa chigaro ichi muna 2014 vakazodzingwa namushakabvu Robert Mugabe vachipomerwa mhosva yekuti vaida kupfuudza vaMugabe. VaMugabe vakazopiwa masimba nebato ravo ekudoma vatedzeri vavo izvo zvakaona vaMunangagwa vachitora chigaro chakasiyiwa naamai Mujuru. Mabilas Mihlanganya weyo Studio 7 aita hurukuro namuzvare Mashaya Mombe nezvenyaya iyi.
Tichitarisa kuti nyaya dzavaipomerwa dzekutora madzimai avanoshanda navo vachiita madzimai kunyanyanya takatarisa kwazvaitikira futi mumaofisi ehurumende uko kunova kuri kubasa vai kune vanhu vakawanda vari kuti maminista akawanda ari kuzviita hatisi kuda Zimbabwe ngaikliniwe Zimbabwe ngaichena. Asi tichidzoka panyaya yavaMohadi tiri kuti susu tikatora muZimbabwe mune president murume first vice president murume vaMohadi vakati varizaina second vice president angari murume muZimbabwe tine madzimai 62% vakadzi vari educated vakaenda kuhondo vakadzika vari kumapolitical parties vari kuindiga zvakanaka zvakasiyana siyana saka seiko tiri kungoramba tichikuita varume vachingotitungamira ndizvo katakuona madzimai emunyika vari kushanda nevanhu vakutorwa kuita madzimai anoita sei mudzimai akanzouya navice president kuti uite mudzimai wangu anoramba kana ari anda president ivaukanja.
Tinoona kuti muri kukurudzira kuti pange paine mudzimai pabasa rasiyiwa navaMuhadhi, sei muri kudaro?
Madzimai emuZimbabwe munomu tichitotara chikonzero chadonhedza vaMuhadhi inyaya yekuadzidza madzimai chinodzikama pasi rese kuti varume vamwe vakawanda kana vari pazvigaro vanombunyikidza vakadzi vanotora vakadzi vepabasa vachiita vakadzi vavo kuti mukadzi arambe kudanana nabhosi zvinenguva dzinonetsa chii madzina iwewe vice president vakakuti ndokuda unoramba wakadzi zvinhu zvakaomesesa izvozvo. Asi takanangana nekodzero dzemadzimai mutemo bumbiro remutemo wedu rinokurudzira equality even mupublic service. Saka isu kungoti ndakuve neequality chinzvimbo chedu chatombviswa ichi chavabvisa vachitabvisa ngavachitiisa ichikuma chitongeu.
Munoona chikumbiro ichi chichitambirwa here nehurumende? Nekuti tinoona kuti vaMunangagwa ndo vari kunzi ndo vachadoma achange ari kutora basa iri.
VaMunangagwa vanofanira kutya mutemo nekuti kumbiro remutemo wedu rinonyatsotaura munhu wese ari pasi pemutemo vanotongwa neconstitution. Tiri kutaurai kuti ngapave nekumirirana kwakakwana kwakaenzana mikana ipiwe yakaenzana. Saka tatichitarisa zvedu chingoona vaMunangagwa nhasi vatora maminista vaisa paminista of foreign affairs vadzorerwa murume tikatasa maminista ari muZimbabwe muno vakadzi vashomana vari kungoramba vachityora mutemo. Saka tinoti vaMunangagwa kana tichiti Zimbabwe is open for business vachikoka vanhu kunzoo kwati ngamatangewo kuonekwa vachiremekedza bumbiro remutemo wedu kunyanyanyaya tichimbotanga neequality. Izvozvi zvichiri mumonthi yeInternational Women's Month nepa8 tichikommemorata International Women's Day Zimbabwe ngaitungamirewo vaMunangagwa vamunhu vanitori noya kuita zvinoziva nezvemutemo ngavachengetedze mutemo ngavatye mutemo nezvatinoda kuona izvozvo.
Avo vanga vari muzvare Nyari Mashaya Mombe vesangano reIdentities Media vachitaura naMavelas Mihlanganya uye weStudio 7 vari muHarare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro dini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani zilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ziku 4 Mbimbitho 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi ulemali efika izigidi ezilikhulu $100 million eyokuthenga amajekiseni okuvikela umkhuhlane we-COVID-19 eyasala kubhajethi yanyakenye.
Bazathi izikolo zivule njani, thina sisiya kuholiday. Bazavula aphinde bevale, thina sinabantwana abafunde emabhodini. So sizathatha haphi imali yokubagadisa ama-up and down besiye ebhodini bephinde bephenduke.
Abazali labantwana abafunda behlala esikolo i-boarding bakhala ngokuvulwa kwezikolo sokusele iviki nje kuphela ukuthi ikhefu lepasika liqale.
Khangelela ukuthi ama-residents ethu akobulawayo awa communities basizakale emanzini. Siyabonga ukuthi izulu liyana khona futhi okwenziwa la nguhulumende, but siyabuya lathi siyagcizelela ukuthi kabasizakale bathole amanzi.
Kusungulwa uhlelo lokwemba izikojo eziyisithupha emalokitshini achiyeneyo akobulawayo emzameni yokuqeda udubo lwamanzi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umphathintambo kahulumende obona ngezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga ongumsekeli njalo kamongameli welizwe namuhla ukhuthaze abantu ukuthi behlatshwe ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19 njengakwenzayo ukwenzela ukwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Lokhu kwenzakala ugatsha lwakhe lusithi sokubhubhe abantu abayisithupha ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 kwathi igciwane le-coronavirus lahlasela abayisithupha embikweni owethulwe izolo. Lokhu kukhomba ukuthi inani labantu asebehlaselwa ligciwane leli selokhu laqhamuka ngomnyaka odluleyo selifika phose inkulungwane ezingamachumi amane 36,179 labulala abedlula inkulungwane lamakhulu amane 1,478,000. Inani labantu asebehlatshwe umuthi wokwenqabela i-COVID-19 selifike kunkulungwane phose ezingamachumi amathathu 27,970. Ingcweti kwezempilakahle uDokotela Rogers Magigo utshele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi amanani la alakho ukukhuphuka ngesiqubu nxa abantu bengaqapheli iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus.
Amanani mbonani azakhuphuka njalo ngenxa yokuthi izikhathi eziningi ngake ngakhuluma ngathi COVID izahlupha ukuthi sikhontrole ngenxa yokuthi imemetheka into elumathisayo i-behavior yethu njengabantu. Ofuthi i-behavior yabantu kayelaphilisi, kayelamuthi, kayelapheki. Kunzima ukuthi utshele umuntu ukuthi geza izandla ngenxa yokuthi ufundiswa everyday engagezi. Kunzima ukuthi utshele umuntu ukuthi gqoke imaski kuhle. Yena ebona abanye besifa nge-COVID. So ngibona phambili laphiyana amanani ekhuphuka njalo abantu abazaba le-COVID ngoba sizangena futhi sigcwale edorobheni njengasako esakwenza ngo-December ngeKhisimusi. NgoJanuwari saqala ukuba la ma-cases, ngibona kusenzakala. Okunye kwesayisa ukuthi isikhathi somqando laso sisondele and singacela siba la ma-cases angathi akhwelile.
Kodwa siyabona ukuthi abantu basahlatshwa ijekiseni yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Lokhu akusoze kwenze yini ukuthi amanani abantu abathola leli gcikwane ehle? Umuthi lo ulwisane lokumemetheka kwawo.
Okukhona yikuthi i-vaccine yokumele sisize in terms of ama numbers. Ngakho ngithembe ukuthi i-vaccination process yethu izaba fast ukwenzela ukuthi at least nxa i-lockdown isi-open sibode sivaccinatiwe. That's my hope. Sibode sivaccinatiwe, lokhu kuzasinceda kakhulu ukuthi singabe sisiba lama deaths and so forth from i-COVID-19.
Lo ngudokotela Rogers Magigo, ingcwethi ecubungula ezempila kahle. Ubexoxa icingweni lo sithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi uhulumende ule mali efika izigidi ezilikhulu $100 million eyokuthenga amajekiseni okuvikela umkhuhlane we-COVID-19 esele kubhajethi yanyakenye. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umthuli utsho lokhu ekhuluma phambi kwekomiti yedale lephalamende ebona ngokuhlelwa kwemali ekhokhelwa ngumnumzana Matthew Nyashanu owebandla le-ZANU-PF. Umthuli uchasisa ukuthi imali le isele kungatsha ziphi zikahulumende.
Kuya jengisa ukuba sile mali eyasala kumnyaka ka-2020 efika $50 million eMelika. Enye imali sizayithola kumali yendleko zethu zalonyaka. Enye ivela kugatsha lwezimali, enye kugatsha lwezempila kahle.
Ugcizelele ngokuthi uhulumende ukhangelele ukuthi uhlatshwe abantu abangaba izigidi ezilitshumi $10 million kungelambadalo.
The resources that were originally earmarked for certain KKA won't be extended to that direction because
imali yama PPE sizayithatha ngoba nxa sesile Jackson siyabe singasafuni ama PPE amanengi. Sizathatha leyo mali sengezelele uze sithole imali enengi yamajekiseni.
Kodwa umeli wesidunguza edale lephalamende umnumzana Godfrey Sithole ukhonana ngokuthi uhulumende wehluleka ukuphathisa abantu abakade bebhekane lobunzima ngesikhathi se-lockdown.
To the office during the COVID. You have to still remember last year in March, the minister.
Ngesikhathi seziqondiso ze-lockdown. Umphathintambo wemali wasela ukuba kule mali abantu ababefuna imali babesehluleka ukuyithola leyo mali.
Kodwa uNcube uthi uhulumende wanika imuli ezifika isigidi esisodwa imali zokusizakala ngesikhathi se-COVID-19 lockdown. Kusenjalo uhlelo lokuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 liyaqhubeka ngesikhathi uhlangothi lwamajele olwe Zimbabwe Prisons and Correctional Service soluhlabe abantu abasebenza emajele. Abantu asebehlaswe ijekiseni ye-COVID-19 vaccine abakumsebenzi oqhakathekileyo ama-frontline workers ikakhulu abezempilakahle sebefika inkulungwane ezingamachumi phose amathathu i-27,970. Kunje abantu abatholakale bele COVID-19 elizweni jikelele sebezinkulungwane ezedlula amachumi amathathu lengxenye i-36,179 leli gciwane labulala phose abafika inkulungwane lengxenye 1,478. Ukuthi labo abagulela umkhuhlane kodwa basinda bazinkulungwane ezingamachumi edlula amathathu 33,392. Nimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Abazali abalamantwana abafunda behlala esikolo i-boarding bakhala ngokuvulwa kwezikolo sokusele iviki ukuthi ikhefu lePasika lifike besithi lokhu kubengezelela indleko. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
IPasika ikhangelelwe ukuqala mhla ka-2 Mabasa lapho abafundi bazabe sebele viki bevulile izikolo. Lokhu akubaphathi kuhle abazali abalabantwana abafunda behlala ezikolo kuma-boarding schools. Unkosikazi Gertrude Nyoni, umzali olomntwana ofunda ehlala esikolo, ngomunye okhalaza nyenyathela leli.
Kanti bazatizani thina sisiya ku-holiday, bazavula phinde bevane, thina silabantwana abafunda ema-boarding
So sizayithatha hapi imali yokubagadisa ama-up and down besiye ebhodini bephinde bephendule. I-4 days lezi zama-holiday bazazibuye ngapha, bazabe behlezi esikolo. Ngapha siqeda imali sisenze ama-extra lesson abantwana befunda. Kanti sizathatha hapi imali zokuthi bebegade ama-up and down besiye esikolo. Hayi, izikolo vele azivule after i-holiday.
Omunye njalo umzali unkosikazi Senzeni Nleya yena uthi ubona lokhu kungamemethekisa i-COVID-19.
Kuyavulwa mhla ka-22 kodwa sile simanga ukuthi besanda kuvula nje kuyabe sokule holiday ye-Easter. Abantwana abasema-boarding school bona-ke bazathiwani bazabe bekhona ngale ezikolo kumbe bazaphenduka ngapha. So mina vele bembona ngani lokhu akuqondanga njalo futhi lo mkhuhlane lo esiphakathi we-COVID nxa kungaba lo uhamba-hamba. Umemetheka kwakhona ukuba kuyabe sokuhayi kakhulu.
Ekhuluma emele ababalisi abafundisa emaphandleni kunhlanganiso e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, umgcinisihlalo weMathabeleland North unkosikazi Sukoluhle Ndlovu uthi njengababalisi ababoni kungumqondo omuhle.
Sibona ukuthi kuzaba lokuphambaniseka okuthize phakathi lapho ngoba kuhlangana lamakhefu amaningi phakuqala kwethemu okuzaphambanisa ukufunda. Njalo sizabe sibona ababalisi ndabanye abantwana sebezabe behamba phansi laphezulu sikho kuzagcina kumemethekisa umkhuhlane lo owe-COVID njalo.
Isikhulumi sogatsha lwezemfundo umnumzana Thawungana Ndoro utshele iStudio 7 ukuthi izikolo ziyavula mhlaka-15 Mbimbitho kuqala ngabafundi ababhala imihloliso lonyaka kulandele abanye bavule mhlaka-22 Mbimbitho. Uthe ithemu lizaphutha mhlaka-4 Nhlangula 2021. Ethi njalo phakathi kwalona le ithemu kuzaba lamakhefu ayisitshiyagalombili angu-8. Njalo amalanga ethemu leli azabe engama-56.
The Ministry of Primary and Secondary Education school calendar for first term
Ugatsha lwezemfundo selubike ukuba izikolo zizavula kuqala ngalaba ababhala imihloliso lonyaka, laba abazavula ngomvulo mhlaka-15 Mbimbitho, ukuthi abanye bonke abafundi bavule mhlaka-22 Mbimbitho. Izikolo zikhangelelwe ukuvalwa ngolwesihlanu mhlaka-4 Nhlangula. Kuzabe kulamakhefu ayisitshiyagalombili. Amalanga okufunda azabe ngama-56. Akusoke kube lokuphumula ngalesi sikhathi.
Monday 22 March 2021 for non-examination classes.
Uhulumende ubesekhiphe umbiko othi usehlele ukuba izikolo zivulwe ngezigaba ezimbili lapho okuzaqala abafundi abaloba imihloliso lonyaka abakhangelelwe ukuvula mhlaka-15 Mabasa kuthi abanye bonke abafundi bavule mhlaka-22 Mabasa. Uthi njalo izikolo sezilungele ukwamukela abafundi leziqondiso zokulwisana ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus zizalandelwa ngokugcweleyo. Iningi labantu labafundi bathi izikolo kuzamele zivulwe yebo, kodwa abakusolayo ukuthi zivulwe ngale indlela engabangezelela indleko bona bevele bethwele nzima ukusebenza phansi kwesimo somnotho welizwe esingamanga kuhle kanye lohlelo lokumelana lwe-COVID-19 olwe-lockdown. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ikhansili yakobulawayo imanyene labenhlanganiso ye-Danish Church Aid lenkampani e-Coca-Cola Africa Foundation baphe isipho senkulungwane ezingamachumi amahlanu $50,000 yokwemba izikotsho eziyisithupha edolobheni leli emizameni yokuqeda udubo lwamanzi. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekobulawayo.
Ekhuluma emzini wemakhandeni emkhosini wokusungula okusemthethweni umsebenzi wokwemba izibholane lezi, umqondisi wenkampani yamanamnede e-Coca-Cola Zimbabwe umnumzana Militsani Ncube uthi izibholane lezi zizasebenza ngamandla elanga awesola.
Uhlelo lolu sikhangelele ukuthi ama-residents ethu akobulawayo our communities basizakale emanzini. Siyabonga ukuthi izulu liyana khona futhi okwenziwa la nguhulumende, but siyabuya lathi siyagcizelela ukuthi kabasizakale bathola amanzi. So esikwenzayo sifake izibhorane ezingu-6 kobulawayo eziyabe zisola mechanized zilamatanki akhona. I believe ukuthi kuma-wards esiye khona lama-councilor khona bazazikhangela kahle, but ke ngitho kumqoka ukuthi amanzi impilo. Obulawayo
makathola amanzi asizakala. Konke iproject yangkhona zonke zong 6 sifake imali engange $50,000.
Umsekendi kameya wedolobho lakobulawayo umnumzana Mlandu Ncube ubonge abelule izandla benceda ngemali kulolu hlelo.
Sithanda ukubonga iCoca-Cola Foundation leDanish Church Aid in Zimbabwe ngokusincedisa ukubana sigebhele ezakhamizi zakobulawayo imigodi yamanzi ukuze zizuze ukuziphilisa. Imigodi leyo aseyamanzi okunatha kuphela, zizathola ukulima imbhida lanilani ukuze beziphilise ogogo labokhulu.
Ukhansila kaward 11 emakhandeni umnumzana Pilot Moyo laye ugcizelele ekubongeni abaphathise ngemali yalumsebenzi.
Ithokoza sibili kakhulu ngoba vele kade kule crisis yamanzi especially emakhandeni.
Obona ukuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni eDanish Church Aid umnumzana Paul Moyo uthi bakubone kufanele ukuthi baphathise ukulungisisa udubo lwamanzi kobulawayo.
Ya uhlelo lolu sizama ukuresponda to i-water crisis esike saba layo kobulawayo. Ukubhorwa kwezibhorani lezi lokusolarizer senzela ukuthi abantu bengathwali nzima ekutholeni amanzi. Amazwi kungathiwa asevaliwe kawasekho emadamu, abantu bakwanisa ukuthola amanzi eziboranini.
Isakhamuzi semakhandeni unkosikazi Maria Sibanda uthi uswele amaphiko ngokujabulela isibholane.
My babo, mina ngizwele ukuthi ngabe ngiyaphapha, ngiswele impiko emakhandeni. Sengikhelela ngabantwana mina ngisakwanisa ukuya emchingwe khona, lilayini yakhona ihambe ekuseni vele yantambama. Kule layini amanzi akhona engekho. Futhi ngiyababonga laba abasenzele lokhu. Inkosi ingani ngababusisa, ibenzele kuhle, ibandisele izuku zabo zokuphila.
Ubulawayo ubhekane lodubo lwamanzi kusukela ngomnyaka odlule, njalo ilokishi lemakhandeni belingela ngisho esisodwa isibholane osekulethe injabulo kuzakhamizi ngokugejelwa isibholane. Lokhu ziqhubeka zisanda inhlanganiso ezizimeleyo esezibone kufanele ukuthi zincedisane lomunisipala wakobulawayo ukutholisa izakhamizi zaleli dolobho amanzi ahlanzekileyo. Uhulumende laye ngolwesine weviki edluleyo uvule okusemthethweni ezinye zezibholane ezitholisa ubulawayo amanzi eNyamandlovu emkhosini okhokhelwe ngumongameli Emerson Qambutso Mnangagwa. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela udaba lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye-COVID-19 eyokuvikela ukumemetheka kwegcikwane leli. Ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Izabelo eziphansi webandla lama-Republicans kule Melika sezizama ukuguqula imithetho yokuvota ukwenzela ukuthi abantu abaningi bengavoti. Lokhu kulandela ukunqotshwa kowayengumongameli uMnumzana Donald Trump othi amavoti enziwa ngeposo nyakenye kawuqhutshwanga ngemfanelo. Ibandla lama-Democrats lithi ngamanga aluhlaza tshoko ukwethulwa nguTrump lebandla lakhe elizama ukuvimba amalunga alo ukuba angavoti. Abaphathi bezikolo aziningi kwele Nigeria, ikakhulu esabelweni seZamfara, sebevala izikolo kulandela ukuthunjwa kwabantwana abaningi ngamalecacha. Kusanda kuthunjwa abantwana abafika phose amakhulu amathathu, 279, asebekhululwe ngamalecacha. Inhlanganiso ebona ngokukhululeka kukaZulu eFreedom House ithi sokuvamile ukuncindezelwa kwabantu emazweni athiyeneyo. Inhlanganiso le isanda kwenza ucwaningo oluveza ukuba sesiziningi inkokheli eziyizigilamkhuba emhlabeni wonke jikelele.
Obengumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Kembo Mohadi wathi kasoze achiye umsebenzi phezu kodaba lokuchayelwa inkulumo yakhe yemacansini lamakhosikazi amane. Kodwa wengezela esithi umuntu ongamsusa esihlalweni ngumongameli Emerson Mnangagwa. Kodwa kungakedluli amalanga ambalwa dukuduku nango uMohadi esithi usechiya isikhundla. Lokhu sokudale imibuzo eminingi omqoka kungothi wazisukela na isikhundleni uMohadi kumbe waxotshwa. Ukuphendula eminye imibuzo le sixoxe lesiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma endawonye locubungula ezombusazwe umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Kona ke masika phezulu ebabezi singavuma ukuthi yilunguye othena usefuna ukuphuma esikhundleni uma sika phezulu ngokubona kwami angiboni ukuthi uzisukele lapha uMohadi wathi ngoba okokuqala wacala wenza i-press conference wadenaya mpela walandula wathi hayi mina ngiyazi lento elikhuluma ngayo lapha i-voice chronic. But mawuzubheka ke mubona nawe usesiza ke manje uMohadi. I think sometimes abantu nje bathathwa kalula ukuthi we can say into ethize ngomoya ofanayo by the same breath. Ubuye kuthatha ukukhuluma indaba ehlukile sithi wena hayi sesisuka lokhu nalokwatha amaqatha kwasala umshopo. So angikholelwa mina ukuthi nikhona ibuhle bakhe bokuthi angiyenza kuhle lapha but kungenzeka ukuthi ukhona ovele bemthile umbambile ukuthi wabamjimbile masebenzisa iNdebele ingoda zisebenzile zampamba uthe bona into awusebanjiwe unyawo washe wafuma nje ukuthi hayi ngapha sengibanjiwe waseposwa-ke ukuthi hayi phuma lapha esikhundleni ngoba vele ingoda lalibinge yakhe ifakelwe ukuthi ibambe yena. Kuzavela kusasa ukuthi wayekhithiwe. Ukhithiwe ngokubona kwami angithi we can never be sure 100% but umkhishiwe-ke uphelisela sekwakwazi kusasa ukuthi khishelweni vele kuyini okwenze wagcina kuthiwa mfakelena itape laphana ukhumbula indaba kabakuphakathi Ncube iphosa ifane nje nale ukhona obemhlezi yokuthiwa ngesinye abantu abatsha abantu bemhlezi ibhobho.
Kuyezwakala uthi siphe umnumzana Chuma ithuba. Mnumzana Chuma,
into engifuna ukuthi ona siyibuyelele bhegi ukuthi i-press conference ekababa uMohadi wokuqala wakhuluma ephuma egcekeni ukuthi hayi abantu ababangiqambela amanga lalapho eseresigna futhi ubuye lokho ekhuluma amazwi afana nayo nalawo uthi hayi into le ilamanga phakathi ngiza kudingisisa ngizasebenzisa indlela esemthethweni ubana ngize ngifike phansi kwendaba le esiqoqeleni sendaba ubana isuka ngaphi ifela nga kodwa ngenxa yokuhlonipha kwaze wathi kona ngesikhiwa angithiyi ngenxa ye-cowardice okuthi ezona angibanga ligwala ukuthi sengibalekela into le kodwa ngithiya ngoba ngihlonipha i-ofisi ekamongameli ngihloniphe le ofisi yona le bengiyo ekuba ngumsekeli wakhe pho-ke nxa njengoba ubona i-social media phela ingathi iyagangada iyagangada isiphansi phezulu ngami sokuze kugcina kululazisa i-ofisi le enkulu eyomuntu lo nguyo ongifake khona phana le yami na le isilulazekile pho-ke ukuthi ngibe ngumuntu ikela ngime eceleni ngilwe impi yami ngingangcolisanga ini ama-ofisi lawa amabili engikhulume ngawo ngemuva la lokho mina ngiboneke ukuthi kona yibudoda esabugcina kudala yibudoda esibufunayo.
Baba Ndlovu, ukubona njani ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa umamukele ngaleyo indlela kusanda yenzakala khona
ikwaphela njengoba umzukulu asilwi siyabonisana kodwa ikudlala idrama leyo ukuthi vele kuzayenzakala so then uzaresign usilo sibuyele futhi angithi uyamkhotha la uthi wakhuluma wathi yena mkanjelwa amanga washo futhi wathi angiyi ndawo kodwa ngizaphuma kuphela kusiya ngalo owangifakayo wamqama ngegama umongameli welizwe. So ngezinye indlela siyabe sirongweni mase sesikhonkluda-ke ukuthi kusho lo obevele thena nguye kuphela onguye thena kuye I resign at all. I don't. Abantu laba bayakhuluma phela esikubonayo ikubhubhudla kwamanzi phezulu yabona idata uma lihamba kubona nje izinto zisenzakala phezulu but esikwenza ukuthi deep down there kona okuningi okwenzakala but lapha sibona okungani ku-peaceful ingani kuyazwisiswana kuthiwa hhayi wenze kahle usuresignile kodwa eqinisweni hhayi noma zokuthiwa izani siyayazi siyazi ukuthi omzukulu othuma bakhona le phakathi but hhayi siyabazi ukuthi ngabantu abakuthola kululu ukuthi bayenze something ngapha bakhuluma okungayisikho akaresignanga abe angakakhulumi lo mongameli kuyabe kuyibuthutha bethu futhi siqalwa nokuthi waphonge uhlale ehofisini wavuke the wedding reason out mongameli nasi resignation ngapha bakhulumile beyiphuma.
Hayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungasigqibela uhlelo mnumzana Juma.
Ngiyabonga mfowethu Gandhi. Well, ama-conspiracy angakhulunywa abe maningi kodwa into ekhona sibili ukuthi ye obviously ubaba uMohadi njengomsekeli kamongameli
ebengeke wazishiya isikhundla bengakhulumisananga ukuthi hayi ndoda mina ngibona sokunje ngibona sokunje and anti abona okunye okwinto yathi uqala ubona kanti hayi isavungu zami nje siyadlula amasinyana kodwa ubusuku ntona noko loku kugada imomentum sokufuna ukuze kulimaze lamaye amahhofisi ngibona kanti ayinto eyayenza waba lo mqondo wesithu ukuthi hayi bekela nke ngime eceleni kodwa njengoba emile eceleni usiyani anti ume ehhofisini ekuba ngumseli kamongameli welizwe kodwa ngapha ephathini uloko njani uloko ekhona pho ke nxa abantu besithi na kumbe mhlawumbe ngumbe ulahle isiyumbi uyenziwe njani phela nxa ungumsekeli ngapha ephathini kuyafanana uloko lamandla sibili adlula ngoba yiyo phela leyo nto ayi-ruling party yangikhona okutshengisela ukona even kulomunye ongena laphana uyabe uyezoripota ngaphi khonaphana ebephathini kwapha angithi so amandla ke abeloke khona isikhona zakhe uyabeloke laso akulokuningi aza kuluza and siyakwazi futhi lokuthiona ama-packages ukuthi nxa ungumsekeli kamongameli uhamba lawo.
Umnumzana Joseph Thuma isiphathamandla sebandla lezanu PF ube xoxa endawonye locubungula izombusazwe umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu. Enye ingxenye yedale leCongress ivaliwe namuhla kulandela imbiko ethi abanye abalandeli bakamnumzana Trump owayengumongameli welizwe bafuna ukuhlasela idale leli besithi uTrump kumele agcotshwe ukuba ngumongameli omutsha. Okuningi asikuzweni kuGibbs Dube.
Abezomvikela bathi abalandeli bakaTrump kwanqotshwa ngumongameli Joseph Biden kukhetho olwenziwe enyakenye kodwa waphikisa impumela yalo. Bebesithi uTrump uzagcotshwa namhla njengalokhu okwakusenziwa kudala usuku lokugcoba umongameli lungakabi ngumhla ka-20 zibandlela. Kwaphela ngomnyaka ka-1933 ukugcotshwa kukamongameli mhlaka-4 Mbimbido. Namhla kwengezwe amasotsha nabanye abezomvikela phakathi laphandle kwedala le-Congress. Idala le-House of Representatives livalwe ngci kusenzelwa ukuvikela amalunga alo. Kodwa idala le-Senate likhangelelwe ukuba lizaqhubekela phambili ngomsebenzi namuhla. Omunye wabalandeli bakaTrump umnumzana Sikhumbuzo Mlalazi uthi lokhu bezondile abasekela kuTrump abacabanga ukuthi waqilwa kukhetho olwenziwe ngolwezinyaka enye.
Njengami nje ngikhuluma bengimlaleli ubaba uTrump kodwa ke ilanga lanamhlanje ma kuzovalwa imigwaqo abantu bethu ubaba uTrump uzogcotshwa namhlanje. Yebo abantu babuhlungu babaduke ngoba bevele bethembe ukuthi ubaba uTrump uzidliwe but the dust will settle. Mina ngikubona kwami izenzo nje ukuthi indoda phela ayifi ikhahlela baba Dube akusukuthi kusho khona ukuthi ubaba uTrump uzogcotshwa namhlanje. I think abantu nje abafuna ukuthi ba express inhlungu zabo. Kunjalo nase Africa siyakubona kwenzeka ma inkokheli enye ithe yangavuma yangemukeli ukuthi ilahle phansi ngenye indoda iyazama ukuthi kube nabantu ababa around him ba express ukuthi kubuhlungu ukudliwa.
Umnumzana Mlalazi uthi akwenzakali ukuba uTrump angene esikhundleni sikamongameli njengoba uBiden wagcotshwa mhla ka-20 zibandlela.
Kunomthetho phela eAmerika angeke egcotshwe uTrump.
Umnumzana Busani Mbuso Ntini olandela ezombusazwe laye uthi kuyamangalisa okwenziwa ngabanye abalandeli bakaTrump.
Laba abe March 4 movement la ma-militia abelieve uTrump kumele agcotshwe as 19th president of the United States. Thina sivele sesifike ku-number 46. Kuyatshengisa ukuthi kulabantu abasuka behugwe izinto ezingalangqondo kumbe singathi ama-conspiracy theorists.
Uthini uthi uTrump nguye ongavimba okwenziwa ngabalandeli bakhe.
Uqhubekile khuluma ngama-election atshontshwayo wona engazange atshontshwe. Uqhubekile khuluma ngezizinto ezidivide abantu. So abantu bakhe nxa beqhubeka besizwa lokhu yena akukhulumayo lokuthi uyakhuluma ukuthi uzaphenduka esikhundleni, lokhu kuyayenza umlilo umumetheke. Abantu bakhe beqhubeka besenza into ezingalangqondo. UTrump nguye ongakustopha lokho.
Uthi loba kulokuxokozela kwele Melika lokhu kulombuzo obalulekileyo elizweni leli.
I-issue ukuthi i-democracy iyakhanya ukuthi hayi iqinile.
Kulabalandeli bakaTrump abafika phose amakhulu amathathu 300 asebebotshiwe kulandela ukungena kwabo ngenkani edala le-Congress ngozibandlela lonyaka ngesikhathi kubalwa ama-electoral votes. uTrump lokhu esithi waqhilwa kukhetho olwenziwa nyakenye loba nje kungela bufakazi obuveza lokhu. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingoKip Stube.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni ngo 7:30 ntambama.